Tiri kuti isusu MDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai. Hatisi kuzopinda mukwikwidzo yatinoziva kuti result yacho inenge yatozikanwa kwikwidzo isati yaitwa. Tiri kuti isu pane maelectoral reforms muchirungu atinoda kuti aitwe neZimbabwe Electoral Commission, ZEC, rinova ndiro bazi rinoona nezvekumhanyisa nekugadzirira nokuona kuti maelections afambiswa nezvakanaka muno muZimbabwe. Pari zvino ndichitaura kwauri kudai, hatitorina electronic voters roll. Takakumbira voters roll iyi kubva kare chaizvo chaizvo.
Asi kunze kwekuti hamusi kupinda musarudzo, pane zvamuri kuita here zvekuita kuti mitemo yacho yesarudzo ivandudzwe?
Pane zvakawanda zvatiri kuita, Blessing. Chokutanga, tinoda kubatana nevamwe vose vomuno muZimbabwe, vemadzichechi, mapato edzimatongerwo enyika, tivevo pa National Convergence Conference iri kurongwa iyi.